Vabiti vauza vatori venhau kuti vakabvumirana kuti chikwata ichi chichange chichiita chii apo chichange chiri munyika uye kuti chichasangana nanani. Vati chavasina kubvumirana inyaya yekuti chikwata ichi chosangana here nevamasangano anoshanda akazvimirira uye vati nyaya iyi iri kuvatungamiri vehurumende yemubatanidzwa avo vange vachisangana nhasi.
Yesterday afternoon I spent the whole afternoon in negotiations with the Minister of Justice about the terms of reference of this mission to come into Zimbabwe. We eventually panel It's an agreement which we all signed in our agri handwritings to allow the mission to come. So as far as we are concerned, the mission should come and there's nothing that should stop it from coming.
Vati chikwata ichi change chiri ku South Africa kubva svondo rapfuura mushure mekurambidzwa kuuya munyika navachinamasa vachitsigirwa nevamwe muzanu PF. Chikwata ichi chave kutarisirwa kupinda munyika chero nguva chichaita misangano nemakurukota ehurumende kusanganisira ivo vabiti vachinamasa amai Priscilla Misaira Mbumushonga pamwe nemakurukota anoona nezvemukati menyika. Chikwata ichi chichasangana one Zimbabwe Electoral Commission mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai pamwe na Registrar General vatobaiwa mudede nevamwe. Rwendo rwechikwata ichi rinotevera chikumbiro cherubatsiro rwemari yekuita sarudzo chakaitwa neZimbabwe kuUnited Nations muna kukadzi. Zimbabwe yakanyorera United Nations tsamba ichikumbira mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora uye vabiti vati mari yavave kuda yave shoma sezvo zvinhu zvakashandiswa pareferendum zvichashandiswa zvekare musarudzo. Vabiti vatiwo dai mangoda aitengeswa zvakajeka nyika ingadai isiri kutsvaga rubatsiro rwemari yekuitisa sarudzo.
If you look at last year, 2012, our diamond exports were $800 million. $45 million came to treasure. To the extent that we own 50% of these diamond mines, the minimum we'd have expected to get out of the $800 million is $300 million. $300 million would overcover both the referendum and the elections.
Vatiwo Zimbabwe iri kutsvakawo rubatsiro rwemari yesarudzo kubva kusangano reSouthern African Development Community nekunyika yeSouth Africa neAngola. Vabiti vati zvakakosha kuti South Africa inzwe chichemo cheZimbabwe nekuti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakasviba iyo ndiyo inozotambura nekuchengeta vanhu vanenge vachitiza munyika sezvakaitika musarudzo dzemuna 2008.
I need to say that to import 150,000 metric tons will require $51 million and the government is not in a position to afford that kind of money, which is why last week on Tuesday we agreed that we as Treasury will provide $5 million, the private sector will import 150,000 from South Africa at the cost of $320 per ton, and that is government will also make a consolidated appeal.
Vabiti vatiwo vanoimba kuti Zimbabwe ichaona mari inosvika zana remamiriyoni kubva kuSouth Africa yavakakumbira.
It's very critical that South Africa understands Zimbabwe, because to South Africa, Zimbabwe is not a foreign policy issue. If there is an unsustainable election in Zimbabwe, if there is an economic meltdown in Zimbabwe, the one country that will feel it and feel it immediately is South Africa.
Zimbabwe inotarisira kuita sarudzo gore rino risati rapera. Panyaya yechikafu, vati hurumende ichaisa parutivi mamiriyoni mashanu emadhora ekutenga chibage kubva kuZambia. Vatiwo hurumende iri kupa magwaro ekutenga chibage kubva kunze kwenyika kumakambani akazvimirira kuti nyika iwane chikafu chakakwana.
We have pursuant to the discussions in 24 September 2013, we've also written in the last 4 weeks. We've also written to the Republic of South Africa and to the Republic of Angola to specifically ask for electoral assistance. I've written. So in addition to the $100 million budget support we have requested to the Republic of South Africa, I've also specifically written both to South Africa and to Angola requesting electoral assistance. I'm aware that the South African cabinet has actually made a decision on the budgetary assistance and a positive one, but what is outstanding is the question of implementation. I have no idea, and I'll be seeing Pravin Gordhan in Washington in the next few days, and this is one of the issues that is very topical.
Pamusoro paizvozvo, vabiti vati Zimbabwe ichakwidza chikumbiro chayo kusangano reWorld Food Program kuti sangano iri riibatsire nechibage nechinangwa chekuti pasawana vanhu vanofa nenzara munyika. Vabiti vati upfumi hwenyika hausi kufamba zvakanaka sezvo hurumende iri kutadza kuunganidza mari yainotarisira. Vatiwo makambani emuno haasi kushanda zvakanaka uye nyika iri kurarama nekutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.